exclusive alliance atine ine zvinoitika paMRT House. Vamunzura vakauya pakati pousiku veZANU PF, vane masoja, vane vasori veZANU PF, vakatora muzinda weMDC Alliance. Saka izvizvi zvavari kuendesa president vedu kuti kuendesa MDC Alliance kuti ndokupenga kwakuita vamunzura. Nekuti isu hatinei nezvirikuitika paHarvest House, hatinei nezvirikuti zvirikufamba sei, hatitozivi zvirikufamba sei. Ivo ndovari kuitisa nevanhu vavo ipapo, hatishamisiki nazvo nekudotsika yavo. Vanga vakatumwa neZANU PF kuti vaparadze MDC, ndoyavatadza. Saka izvezvi vakubata bata pese nepasingaiti kuti vangoisa vaNelson Chamisa mukati.
Bato renyu ranga rine umiriri here kumatare edzimhosva?
Isu hatinei nezvekuita. Tifunga takataura kubva pakataurwa nyaya yeSupreme Court judgment iya kuti isu hatina leadership crisis muMDC Alliance. Hatina leadership vacuum leader muMDC Alliance. Takaita Congress tubva kubranch, constituents, province, national, kwese pakazara. Takaita Congress tikabuda neleadership iripo kutungamirira izvizvi. Saka Supreme Court payakaita mutongo wayo yakapa mutongo kuMDCT uku ichitaura nyaya ya 24. Ma structures akasiwa aripo na president changirai vasati vashaya. Saka mastructures akasiwa aripo anga term yavo anga atopera kudhara nekuti kuMDC kune ma 5-year term anochinja na every congress. Saka vari kutaura nyaya kuti mastructures akasiwa aripo ma 2018 vakashaya vapresident changirai. Ndo mastructures anofanira kuita extraordinary congress. Saka isusu mutemo weMDC wanga uri clear kuti vanhu vanofanira kuita maprocesses anofanira kuitwa national standing committee, national executive, national council yenguva iyoyo inofanira kuti iite izvozvo. Saka inini kunzwisisa kwandiri kuita nenyaya yekuti mayouth enguva iyoyo ndo vari kuti ngazviitwe.
Vamunzura vari kutiwo vari kupomerawo bato renyu reMDC Alliance kushandiswa neG40 munoti
G40 ndozvinataura zvazvo kuti munzura ataa kutopenga toshandiswa neG40 kuti chii. Pati yeMDC Alliance ipati yevanhu. Zvanata kuti process yedu yekusvika paleadership yakabva pasi paground. Isu tinoteerera kuti vanhu vari kuti chii. Ndozvatinoteerera, ndozvatinoita. That's why makaona patakaita musangano wedu wenational executive mashundu maviri apfuura, takapfumba nevaridzi vemusangano kuti endai paground mutaure nevanhu. Munzwe mastakeholders vari kuti chii nenyaya yezvikunetsa. And last weekend makanzwa takatenderera maconstituents SR210 tikataura nemastakeholders akasiyana-siyana vachitipa nzira yekutifamba nepararii. Hatiudziri kuzvikuita nevamwe vanhu vasiri mastakeholders estruggle yevanhu nekuti yedu isusu struggle yatinorwa, people struggle tinoudzwa zvekuita varidzi ves